Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri gunyana 19 2017.
Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chirongwa chekunyoresa pachishandiswa michina yechizvino zvino biometric voter registration kits choburitsa kusagadzirira kwakakwana kweZimbabwe Electoral Commission kumasvingo sezvo nzvimbo dzekunyoresa dziri kushayikwa michina.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump votaura kekutanga nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York, uyo uri kupindwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino.
Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinotungamirwa navaChris Mutsvangwa roendesa gurukota revakarwa hondo kumatare richiti vari kushandiswa neZANU PF kuti vaumbe sangano revakarwa muhondo rinorerekera kumutungamiri weZANU PF vaRobert Mugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vazhinji vemusha werujeko kumasvingo vanoti havasi kufara nekushayikwa kwenzvimbo yavanofanira kunyoresa mumishina yebiometric voter registration kana kuti BVR, izvo zviri kuita kuti vatadze kunyoresa kuvhota. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vari kuenda kunzvimbo dzakatarwa asi vachikundikana kunyoresa sezvo nzvimbo yavanofanira kunyoresa isiri kuwanikwa mumushina weBVR. Mumwe mugari wekurujeko vazivana nemuzorodzi vanoti vakatadza kunyoresa kuti vavhotere muwadhi yavo sezvo yakanga isiri kuwanikwa mumushina. Vakazopedzisira vanyoresa kuti vavhotere kumusha kwavo kumaruwa.
Ndakasvika nezuro pa registration center ndobva ndanzi inini dzokera nokuti ward 7 yerujeko yandogara uye yandova yandakavhotera 2013 yainzi haionekwi musystem. Saka ndakabuda pagedhe ndobva ndafunga kuti saka ina ndichatovhoti. Vanhu ava vanogona kudero vaida kudi kutotivhiringidza kuti tisazvota zvachose. Saka ndakamba ndati ayo inini ndobva ndadzokera muya muya mukati muzeki ndobva ndati ayo inini ndava kuda kuchivhotera kumusha kwangu kwandakazvagwa kumasungo central pashonganiso. Saka vadaro vakabva vandiregista kumasungo central kuya.
Vamwe vakaita savaBrighton Ramusi vanoti vari kushamiswa zvikuru kuti sei mumusha wavo werujeko usiri muBVR uku Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kuti yakagadzirira zvakakwana.
Ndiri kukatyamadzika zvikuru kuti sei ward yerujeko out of 10 wards dziri muno masvingo eBen iri kushayikwa musystem. Patasvika ndaudzwa kunzi isusu hatisikwanisa kuregista kuvhota sevagari muward 7 nokuda kwekuti mapolling station yedu haasi kubuda. Saka zvinhu zvatichungurudza.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa kuZEC mudunhu remasvingo amai Gertrude Murumbi, avo varamba kurekodhwa mashoko avo, vabvuma kuti kurujeko kwakaita dambudziko uye vatombomisa kunyoresa vanhu veikoko. Amai Murumbi vatiwo dambudziko iri kugadziriswa nanamazvikokota vavo. Asi vamwe vagari vanoti vave kutyira kuti vangangotadza kuvhota uye ZEC haisi kufambisa mashoko akakwana kuvagari achivaudza zvinodiwa kuti vanyorese. Nemamiriro akaita zvinhu murujeko, muzvare Esther Chimanikire vanoti vave kutyira kuti kodzero dzevanhu dzekuvhota dzingangombonyikidzwa.
Totyira togona kutotadza kutovhota manje nekuti kana zvichinzi mapolling centers edu ari missing, zvinogoitika sei iyo ZEC iri kuti yakarongeka pazvinhu zvayo zvose kuti tizokwanisa kuexercisa kodzero redu rekuvhota. Isu tudoda uyambira kuti vezekika sesu vagari edu emuadi 7. Tudoda kuvota. Ndavaone zvavanoita tuone mavotera tingaitawo maelections arikuuya muna 2018.
Zvichakadaro vamwe vagari vemumasvingo vanoti vashandi vezeki vari kutora nguva yakareba kunyoresa munhu mumwe chete vachiratidza sekuti havasi kugona basa iri nemazvo kunyange hazvo vakadzidziswa kushandisa mishina iyi mitsva. Mumwe mugari womasvingo vanoziva muguti vati vabudira kunyoresa nhasi asi havana kufara nenguva yatorwa kuti vapedzerwe.
Maonero andaita nenguva yatatora kuti ndizorejistwa zvipere ndaona soti vanga zeki haisati yanyatsogadzirira kuti vaite zvechirongwa ichi. Nekuti pandatosvika chekutanga tatanga kurambirwa kushandisa house number vachiti zvokunodiwa mastand number of which vanhu vakawanda havazvizivi izvozvo. Vanhu vadzoserwa kuti vanotsvaka mastand number avo vakawandisa. Then tabva ipapa ndazowana stand number pandazodzokera ndanofiliswa affidavit rasainiwa pacho pakuchizotogwa mafingerprints nemipikicha vava vachitora nguva yakarebesa zvokuti handionesa kuti vanokwanisa kuregister vanhu vakati wandei pazuva sezvatinotarisira.
Chirongwa chekunyoresa kuvhota chakaparurwa musi wa14 Gunyana uye chinopera musi wa15 Ndira gore rinouya. Asi MDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai yakwidza mutungamiriri wenyika varobert mugabe zeki pamwe negurukota rezvemutemo vaemarson munangagwe kudare ichiti vamugabe havana kutevedzera zvinodiwa nemutemo pavakatara mazuva aya. MDC inotiwo zeki haina kugadzirira zvakakwana kuitira kuti iite basa raro nemazvo. Nyaya iri kunzikwa mudare nemusi wechina. Munhu anotarisirwa kunyoresa anofanirwa kunge aine makore 10 kana kudarika, aine chitupa kana gwaro rekufambisa, gwaro rinoratidza paanogara muguta, kana kuti kumaruwa aine tsamba yasabhuku, kanawo affidavit yakasainwa naCommissioner of Oath, kanawo magweta nevamwe vanobvumirwa pamutemo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinotungamirwa navaChris Mutsvangwa neZuro rakaendesa gurukota revakarwa hondo yerusununguko vaChingadhuve, munyori mubazi rezvevakarwa hondo yerusununguko vaVolta Tapfumanei, pamwe negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai kudare repamusoro reHigh Court richida kuti vamiswe kuenderera mberi nekusarudza umwe utungamiri hwevarwi verusununguko. Izvi zvinotevera kurudziro yakaitwa nevamwe muzano PF yekuti pasarudzwe utungamiri hutsva hwesangano iri hunodyidzana nebato rezano PF sezvo huri kutungamira pari zvino wakadzingwa mubato iri. Mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia vanoti vatatu ava vari kushandiswa nevamwe vanhu vari muzano PF kuti vavabvise pazvigaro paumbwe sangano rinoita zvido zvechikwata chiri muzano PF cheG40. Vatapfumanei vanonzi nhasi vaita musangano nevamwe vakarwa hondo kumahofisi ebazi ravo uyo unonzi ndeve kurwana masoro pamberi pemusangano wekuzosarudza utungamiri hutsva. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kuna vatapfumanei kuti zvii zvasungwa mumusangano wavaita uyu. Kongresi yevakarwa hondo ava iri kutarisirwa kuitwa muna 2019 apo panozosarudzwa utungamiri hutsva. Ngatinzwei hurukuro yataita navamahiya.
Bumbiro remutemo remaoveterans rinotaura hero kuti kubva munhu musi waelektwa munhu anofanira kuzoelektwa after 5 years. Saka varwiri vorusununguko vemuzimbabwe vari kuenda kukongresi mu-2019. Hapana munhu ane simba rokumanikidza organization kana kuti musangano. Chirungu ndo chirungu chinotaura zvakanaka chiti private voluntary organization. Maoveterans vari muassociation iri private havasi registered neministry of war veterans kana kuti defense, vakarejistwa neprivate voluntary organization act of Zimbabwe. Saka isusu hatiudzwe zvekuita nomumwe munhu. Kana nguva yedu yekuenda kucongress yasvika tinongoenda kucongress saizvozvo zvinotaura mutemo wedu.
Saka vamaendera kudare ndivanani?
Vatataendera kudare ndevari kutora nyaya nepadumbu votumwa nasekretari wewomen's league asingatide nekuda kwekuti ane zvinangwa zvake mumusangano nemag40 avo ivo vochida kuimplimenda izvozvo zveministry. Hakuna protocol yakadaro. It's only a wing yaitaurwa namai Mugabe and havaudzi ministry zvokuita zvochitoita ipapo because havasi executive.
Saka matare ati nyaya inyi inonzwikwa riini?
Kudare inga dikitishia ya ndichino taura uti mira ito zokudza ya kuti nyayeni ino pindarini ndoo zinurewa inga dikit kuti ino kutarambi zavane zavari kuita otivarege kuita kuti pazuwa ni kukua ya kugari wapati kwenye yuyu nidare gururi zimusu chaka hindi sama pepani zuu waka sifu wala mwazo sifu wana asma kuseni
vachuzi kwa kuti vamire kuita msangano yuyo
vachuzi kwa kuti wana mvumo yu kuita izuzu kwete kuti vamire chita asikuta wana mvumo
tunozwa kuti vamuri kupikisana nawe vari kuti vari kuenderera mberi nekusarudza utungamiri uchange uchimirira vakarwa honde yerusununguko imwe chaita sei nazvo
zvauri kutaura zvinoreva kuti vatosarudza kana kuti vanga vava ku ministry hakuna congress yakadaro by normal standards kune kusina congress yakadaro saka hapana chavaita
vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaDouglas Maiya vari parunare muHarare neStudio 7.
Sangano reAfriForum reSouth Africa rasvitsa magwaro aro kudare remuPretoria richikumbira kuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vamiswe pamberi pedare vachitongwa nemhosva yavari kupomerwa yekurova netambo yemagetsi imwe tsvarakadenga chiri chizvarwa chemuSouth Africa muzvare Gabriela Angels. Mutauriri weAfriForum vaWilly Spice vaudza vatori venhau kuti kusvitsa kwavaita magwaro avo kudare repamusoro remuPretoria inzira yemitemo yematare muSouth Africa yavari kutevedzera kana uchida kumisa mudare munhu akapara mhosva asi achichengetedzwa nemutemo wediplomatic immunity. Amai Mugabe vanonzi vakarova muzvare Angels mwedzi wapera apo vakamuona ari pahotera paigara vanakomana vavo vaviri Robert Jr. na Chatunga Bellarmine. Zvakaitwa namai Mugabe zvakakonzera mutauro mukuru izvo zvakasiya amai Mugabe vachipona nepaburi retsono apo vakazopiwa nehurumende yeSouth Africa ruchengetedzwo rwekusasungwa nemapurisa kuburikidza nediplomatic immunity iyi. Vachipindura mashoko ekuti vakarova muzvare Angels amai Mugabe vakaudza vatori nawo muZimbabwe kuti ivo ndivo vakatorwiswa namuzvare Angels.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vari kutonga mumema amai Aung San Suu Kyi vanoti hurumende yavo inosoropodza kuchikorwa kwekodzero kose kuri kuitika mudunhu rekumawirira reDakine uko maMoslem erudzi rweChirohinga vanodarika mazana mana ezviuru vakamanikidzwa kutiza misha yavo vachipinda muBangladesh iyo yakagandurana nenyika yavo.
Mauto eIsrael azivisa kuti nhasi adonedza ndege isina mutyairi kana kuti drone yakagadzirwa kuIran ichifambiswa nevarwi vechikwata cheHezbollah apo ndege yanga yave kusvika pedyo neGolan Heights.
Musika weZimbabwe Stock Exchange unonzi uri kuita zvidavado sezvo vanhu vakawanda vari kuenda kunotenga nekutengesa upfumi hwavo kana kuti mashares pamusika uyu. Musika uyu pari zvino uri kuverengwa pamusika yepasi rose iri kushura mari mukuita mari. Mari iri kutenderera pamusika uyu yasvika pamabhiriyoni 10 emadhora. Makambani ari kuita zviri nani pamusika uyu anosanganisira Delta Corporation, kambani inotengesa makanda engwena yepadenga, Econet Wireless, Simbisa, National Foods, Old Mutual, Sidco, BAT, OK Zimbabwe nemamwe. Kunyangwe hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka pamusika uyu, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti uyu munongedzo wekuti upfumi hwananga kumawere. Vaimbova gurukota rezvemari muhurumende mubatanidzwa uye vachitungamira bato rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi ndiko kuri kupa kuti zvinhu zvidai. Mashoko aya atsinirwa nemutevedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vakalisto Jokonya.
stock exchange chiratidzo chezviri kuitika munyika zvichireva kuti ndopandaradza zvitengeswa zvomunyika kuti zvifamba sei. Saka makambani anenge akaregistwa pa stock exchange mazhinji acho ndeanotipa isusu nzira kana kuti gwaro rekuziva kuti musika wemashares uri kumira sei munyika. Saka apa pari kuratidzika ipo kuti musika uyu iko zvino unenge uri kufambirana nekushota kwakaita mari muZimbabwe. MaUS dollar muZimbabwe iko zvino ari kushota. Saka pane kana kuti pane mukana wakakura unoita kuti iwo uwanikidze vamwe vachiuya vachitenga zvinhu zvakawanda kana vachishandisa munomu sezvaita ndingangoti sezvaita old mutual share. Kureva kuti iri kuratidza kuti kushota kweforeign currency kune vanhu vari kuuya vachitenga mashares munomu Zimbabwe nokuti achipa.
Muzvina bhizimisi uye vaimbotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe vanotiwo nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi Zimbabwe Stock Exchange ndiro bako rekuhwanda.
Ichokwadi kuti Zimbabwe Stock Exchange pari kuitika mashura. Vanhu vane mari dzavo nevanhu vemabhizimisi vakutsvaga kuti vangaite sei ndipoti kuvangwanise mari dzavo kuvanogona kuti mari dzavo dzirambe dzine uremu hwayo ende inge ichiberekawo zvakare. Saka zviri kupangidzika kuti kuZimbabwe Stock Exchange kuti kumhanyira vanhu. Chimwe zvichiri kudaro ndechekuti vanhu vakutya nekuti inflation iya yakutanga kukwira zvakare. Saka vanhu vari kutsvaka kuti kwetingaise mari dzekuende kupi vanenge vaine mari dzavo. Vamwe vanoenda kundotenga mazimba.
Asi vabiti vati zviri kuitika pamusika uyu injuga.
Ikonomi yavora, makambani ari kuvhara. Saka zviri kuitika pastock exchange paipa chitsotsi ifeja-feja, iponzi scheme. Nokuti makambani ari kuburitsa mari nevanhu vari kuburitsa mari mumabhengi maRTGS aya. Vongoita zvimaRTGS transfer voisa mari dzavo muZimbabwe Stock Exchange. So yango speculation, yango feja-feja, yango casino economy.
Vajokonya vayambirawo kuti zviri kuitika pamusika weZimbabwe Stock Exchange unogona kuva munongedzo wekuti Zimbabwe yadzokera kumakore ekuma 2008 apo dhora renyika rakashaya simba zvisina mukara akamboona kana kuti hyperinflation.
Hatimborambi kuti inenge yotoratidza kuva hyperinflation. Kureva kuti inflation yapfuuridziya zvakanyanya ndo zvaakutoratidza iye zvino.
Hatina kukwanisa kubata mukuru weZimbabwe Stock Exchange vaAlban Chirume sezvo vanzi vanga vari pazororo uye vakafanobata nzvimbo yavo vanzi vanga vari musangano.
Vanhu vakambodzingwa mudzimba dzavaigara kudziwa resekwa vanoti vave kugara vakabatiraura mumaoko sezvo kanzuri yeHarare iri kuvimbisa kuti ichavadzinga mudzimba idzi zvakare sezvo vari kukundikana kubhadhara mitero. Mutoro wedu wenhau Kiri Mudzamiri akashanyira musha wedziwa resekwa ndokutipa nyaya inotevera.
Mumwe murume akambovharirwa imba kudziva rasekwa 3 vaSteven Mato vanoti havana kumboyambirwa kuti imba yavo yaizovharwa nekuda kwechikwereti chavanacho kukanzuro yegutaya. VaMato vanoti vanhu vakangosvika nomusi wechina svondo rapfuura vakagwejenura gedhe ndokuburitsa midziyo yavo vachiikandira panze. VaMato vanoti chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti midziyo yavo yakapwanywa zvokuti hazvichaita kuti vaishandise zvakare. Mumwe wevanhu vane dambudziko sera VaMato ndiva Israel Mbewe. VaMbewe vanoti midziyo yavo yakapwanywa payaikandwa panze.
Vangosvikira pane vana ngoti tavazobudisa zvinhu todova takiya imba. Imba ichazinyato yecity council kubva kutora zvinhu zvinokanda kuri kuti zvimwe zva zvakachikoka chikoka properties yakachikoka chikoka. Then afterwards ndo pakazoya mayouth vatozobva vatanga kumhanyisa vanhu vaya vanga vane mapurisa vanga navo vatanga kurova magunshots ndenga vachibva vamhanyiswa nevanhu.
Pakashanyira Studio 7 musha wedziva rasekwa yakawana vagari venzvimbo iyi vakabata mafoshoro nesimbi vachiti vacharwisana nevashandi vekanzuro nevekambani inotevera zvikwereti yeWorld Cash Debt Collectors kana vakadzoka kuzodzinga vanhu mudzimba dzavo nepamusana pezvikwereti. Mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti sangano ravo riri kuongorora nyaya iyi. VaShumba vanoti zvinofadza kuti vagari ava vakapiwa mukana wokugara muzimba dzavo mushure mekupindira kwakaita mumiriri wenzvimbo iyi muparamende amai Omega Hungwe vanova nhengo yezano PF.
Kwatiri isusu kanzuru iri kutora mutemo kuuisa mumaoko mavo nechikonzero chekuti muconstitution yeZimbabwe munhu anofanirwa kungobviswa chete mumba kana achinge awanirwa mhosva kudare redzimhosva, zvinoreva kuti panenge paine court order.
Kunyange hazvo vanhu ava vakadzokera mudzimba dzavaigara mushure mekupindira kwakaita amai Hungwe. Imwe nyanzvi munyaya dzemitemo inoti kana kanzuri ichiburitsa vanhu mudzimba dzavo inofanirwa kuita izvi paine chikonzi, uye vanhu vanenge vachiburitsa midziyo iyi vanofanirwa kubata midziyo iyi zvakanaka, kwete kusiya vaputsa midziyo yevanhu. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chinebe vanoti kanzuro haisi kudzokera shure nenyaya yekuburitsa vagari ava mudzimba idzi kudzamara vabhadhara mari dzavanadzo kukanzuro.
Uyai neuwandu hwenyu, endai kumadistrict office, endai kuhead of Groen Martin, munotaura nevanobata mari, munotaura nemadistrict officers enyu, munogadzirwa nyaya dzenyu, mobhadhara mari dzamunenge muchikwanisa kubhadhara nguva iyoyo.
Vachideme vanoti dzimba idzi dzakavakwa nekanzuro kuti inge ichiwana chouviri kuitira kuti iwanewo mari yokugadzira migwagwa nekuchenesa mvura inonwiwa nevagari vemuguta reHarare. Vachideme vanoti vagari vanogona kupinda muchirongwa chokuti vabhadhare zvikwereti zvavo pashoma nepashoma, kwete kuti vashandise dzimba idzi pasina mari yavari kubhadhara. Vanhu vakatarisana nedambudziko iri mudziva rasekwa vanodarika zana, asi zviri kuitika kudziva rasekwa zvinonzi zviri kuitikawo mudzimwe nzvimbo dziri pasi pekanzuri yeHarare, sezvo vanhu vakawanda vari kutadza kubhadhara mari kukanzuri. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana havana mabasa, zvichitevera kuondomuka kwaita upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 mudziva rasekwa 3, ndini Kiri Mudzamiri.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vataura kumubatanidzwa hwenyika dzepasi rose weUnited Nations General Assembly kuNew York, vachiropodza zvikuru nyika dzakaita seIran, Afghanistan, Venezuela neNorth Korea. VaTrump vati musangano weUnited Nations uyu uri kuitwa panguva iyo nyika dzepasi rose dzisina kumira zvakanaka nepamusana pedzimwe nyika dzavati dzinokonzera nyonganyonga pasi rose dzichibatsira mapoka anopfurikidza mwero. VaTrump vadoma nyika dzeIran neSyria vachiti dzinobatsira zvikwata zvinopfurikidza mwero, uye vatiwo mutungamiri wenyika yeVenezuela vaNicolas Maduro mutungamiri auraya nyika yake nenyaya yekutevedzera gwara regutsa ruzhinji. PaNorth Korea vaTrump vati nyika iyi ikaramba ichiita zvairi kuita, America ichasara isina zvimwe zvekuita kunze kwekuiparadza nekuirwisa. Vatiwo nyika dzose pasi rino dzinofanira kutevedzera zvido zvevanhu kana kuti kodzero dzavo.
The success of the United Nations depends upon the independent strength of its members. To overcome the perils of the present and to achieve the promise of the future, we must begin with the wisdom of the past. Our success depends on a coalition of strong and independent nations that embrace their sovereignty to promote security, prosperity, and peace for themselves and for the world.
VaTrump vati kubudirira kwesangano reUnited Nations kunoitika chete nekubudirira kwakazvimirira uye nekusimba kwenhengo dzesangano iri. Vati kuti pakundwe zvimhingamupinyi zvakatarisanwa nazvo pari zvino uye kubudirira kuvimbiso yeremangwana, panofanirwa kuitwa izvi nenjere dzezvakaitika kare zvinozivikanwa uye kuzvimirira kwenyika dziri muUnited Nations, kusimudzira runyararo nebudiriro kwenyika idzi pachazvo uye kubudirira kwenyika dzepasi rose. Tanonoka Wande weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica, vaPromise Sunday avati vaTrump vanga vachifanira kutaura zvakati wandei pamusoro pezviri kuitika kuAfrica, zvikuru sei pamusoro pezvinhu zvizhinji zvisina kufanira zviri kuitwa nevatongi vekuAfrica.
Chisinonyaundifadza ndechekuti paspeech yose yaitwa navaTrump hapana kana pavambotaurawo nezveAfrica kana kuadresa matambudziko anosangana necontinent yeAfrica.
Mange muchida kuti vataure chinyi pamusoro peAfrica?
Tinoona kuti continent yeAfrica ine matambudziko akawandisa. Kune nyika dzakawanda dziri kutadza kuteerera mahuman rights, dziri kumbunyikidza vanhu, ende panga paripo panga pachifanira kuti iwo semutungamiri weAmerica, nyika inonzi iyo ndo nyika ine mutsindo, ndo pavanga vachifanira kunge vachitaurawo zvinobatawo nyika yeAfrica. Asi tinoona kuti vaadresa zvinhu zvekunana North Korea, kuna nani, vakabata matrade relations, vakabata vana Venezuela, vakabata vana Cuba. But Africa secontinent zvaratidza kuti kana mundangariro dzavo haimo. Saka izvozvo hazvina kungondifadzawo kuti sei vatadzawo, vachallengewo maleaders vari muAfrica kuti vakwanise kufambisa nyika dzavo mune zvakanaka.
Vanga vari vaPromise Sunday, chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica, vari parunare naTanonoka Wande weStudio 7.
Yasvika nguva yekuti timboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitiudza zviri kuitika paFacebook.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa nyaya yechirongwa chekunyoresa pachishandiswa michina yechizvino-zvino yebiometric voter registration kits, icho chakatanga nezuro kuti chiri kufamba sei. Regai timboenda kune vamwe vari kunharaunda dzakasiyana-siyana tinzwe pfungwa dzavo.
Netwa Simon ndiri muHarare ndimambi. Tandiri kungoona publicity yekuregista paVVR isati haina nyatsa kuwa kuwa zvii zvakajeka. But chandiri kuona ndechekuti mapato ete ari muno munyika aruda kukubidza acho, hapana vari kuita ndingati openness yekunyatso kuva neda kupa vanhu information yakakwana. Kunyange inozeki pache zvayo, haina education yati kuti iri open, iri public, inoenda kuvanhu, inoeducata vanhu in terms of voting. What I would like to encourage vanhu, kunyanya vadiki avo vari kuda kutanga kuvhota, mateenager, ngavarege kuora mwoyo, nekuti if they have future now, it's time kuti vachidi vachidetermine their own future. Sanambotaura nemi kumavelasi, ndaakutoziva kuti chifanira kuenda kumba ari complex 2 ndokuti zvionekwa ndinogara.
Inini ndinonzi Douglas Mahia, mutauriri weboka revakarwa hondo yeChimurenga. Tinoda kuti vanhu varege kukambena vachirova vanhu. Ngavasarova vanhu, hatidi vanorova vanhu. Ngatingotaurirai donzo musangano watinenge takamiririra, mumwe nemumwe anzwisise asina kurohwa. Hatipi mhirizhonga. Mahozi tenza haasi kuda mhirizhonga, haadi kuti vabereki varohwe. Toda zvekukurudzira ruzhinji rwevanhu veZimbabwe kuti dhisizheni, nokuti ndozvatakarwira kuti vanhu vange vachikwanisa kuvhota. Saka ngatiendei tose nehuwandu hwedu tinovhota, tisarudze mutungamiriri wenyika watinoda isusu, kwete watamanikidzwa. Tiri kukurudzira kuti vanhu vese vaende kunorejista kuitira kuti zvinhu zviite zvakanaka neexercise iyoyo iri kuitwa iyoyo.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa chezi connection nasi tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa vavoti, icho chakatanga nezuro. Vechidiki, muri kunyoresa here? Pane zvimhinga mpinyi zvamuri kusangana nazvo here? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngati sanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni tungamiri Nkomo.
Tinotenda mutungamiri. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Chirongwa chekunyoresa pachishandiswa mishina yechizvino zvino biometric voter registration kits choburitsa kusagadzirira kwakakwana kweZimbabwe Electoral Commission kumasvingo sezvo nzvimbo dzekunyoresa dziri kushayikwa mishina iyi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu Toksi Amina Chris Gande munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 19 Mpandula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Udaba lukankosikazi Grace Mugabe olokutshaya untombazana weSouth Africa belusemthethwandaba eJohannesburg lamuhla.
Kwenza ke lokhu ukuthi nokuphuma kwakhe kube lula. Ngiyacabanga ukuthi uma bengezi ukuthi ukhona bazokuzama lokho, kodwa amathuba okuthi lokho kuphumelele ngokomthetho angathi afiphele.
Ziyaqhubeka ingxaki ekubhalisweni kwamagama kuluhlu lwabavoti okwenziwa yikhomishini yezokhetho eZEC.
Okuqakathekileyo sikhuthaza isizalwana seZimbabwe ukuthi labo bahambe kuregistration center eduze labo bayerejista, ngoba umlando wokuvota ngumlando wethu sonke njengama-citizen elizweni.
Kambe uZulu ulakho ukuluqakathekisa na udaba lwesimo somnotho elizwe ekuvoteni kwakhe kukhetho oluzayo, kumbe uzaqakathekisa ibandla alithandayo nje kuphela? Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Untombazana wakwele South Africa othi watshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe ubesemthethwandaba eSouth Africa lamhlanje ecela ukuba unkosikazi Mugabe athoniswe. Umgabe wasuswa kumaphepha omthethwandaba ngemva kokuba uhulumende wele South Africa esule icala leli phansi komthetho wobudlelwano bamazwe i-diplomatic immunity. Umgabe uthi untombazana lo uGabriela Angels wayefuna ukumgwaza ngengqamu, yena wazivikela. Kodwa njalo uyalandula ukuthi nguye owamxathula isiphongo esithi luntombazana wayevele elwe labanye etshwaleni. Obemele unkosikazi Mugabe ngu-advocate Simba Chitando. Ingcwethi ecubungela izombusazwe yomnumzana Zenzo Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi lolu daba alusaqakathekiswa kakhulu kwele South Africa ngoba lwangenelwa ngabamhlophe.
Yilokho ke esikubona ukuthi ke kwathi ukungenela kwabo kwenza ukuthi mhlawumbe iqembu elibusayo lingabe lisabonakala njengabantu abayilandelelayo le case, ngoba bedinga indlela yokuthi iphele, ngoba isingenelwe ngabantu ngesingabo abababuka ngelinyiso abangaqondile ukubona ubudlelwano babantu abamnyama noma ukusimama kwabantu abamnyama la eSouth Africa noma kwi-region noma e-Africa yonkana.
Kodwa ke nxa sikhangele okuthiwa kwayenzakala ukubana kungaba kuliqiniso na, lokuthi nxa kuliqiniso kuyenzakala yini ukuthi sibone uMongameli unkosikazi Mugabe esengumuntu othoniswayo njalo kumbe engavunyelwa ukungena eSouth Africa?
Akusoze kube lula kanti, ngoba kuzakhumbuleka ukuthi yathi uma yenzakele lento kwakuzoba nomhlangano weSADC khona la eSouth Africa. Lowo mhlangano owawuzothanyelwa nguye futhi uMongameli Mugabe nabanye omongameli bonke abe-region. Ekufikeni kukaMugabe lana unkosikazi Mugabe wabe sekhwalifaya lento abayibiza ngolwasemzini enikezwa omongameli. Uthema esequalifyile ngoba umyeni wakhe wayesela, yikho okwamkhulula ukuthi iqembe libusayo la noma sithi government asebenzise khona ukuthi usenayo lento ebizwa ukuthi immunity, ngoba eselithimba linye nomyeni wakhe owayesela. Kwenza ke lokhu ukuthi nokuphuma kwakhe kube lula. Ngiyacabanga ukuthi uma bengezwe ukuthi ukhona bazokuzama lokho, kodwa amathuba okuthi lokho kuphumelele ngokomthetho angathi asiphele.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abantu baqhubeke besiyabhalisa kakutsha amagama abo kuluhlu lokuvota kusetshenziswa imitshina ye-biometric voter registration okuqale izolo koBulawayo, kodwa babhekana lenkinga ezimbalwa ezibalisa ukungaphumi kuhle kwamabizo endawo zokuvotela lokwehluleka kwemitshina ukuthatha impawu zeminwe ama-fingerprints. Abanye abadibane lalolu dubo liqula lenkokheli ze-MDC Alliance ezibalisa umnumzana Walshman Ncube. UNompumelelo Moyo usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
USeneta David Coulthard labanye bathola nzima ukuba impawu zemine yabo ziphume kahle. Ezinye induwo ebezikhona zibalisa ukuphuza ukuqala, ukungabi lengwalo eziqondileyo ezifakaza amakheli kunye nokungaphumi kahle kwezithombe. Ekhuluma ngemva kokubhalisa ukuvota, umsekeli kamongameli we-MDC Alliance uProfessor Welshman Ncube ukhuthaze abantu ukuba bayebhalisa ukuvota laloba kusaselengxaki ezithize ethi bakhangelele ukuthumela ikomiti yabo yokhetho ukuba iyekhulumisana neZEC ngengxaki ezikhona.
Okuqakathekileyo ikhuthaza isizalwane seZimbabwe ukuthi labo bahambe kwi-registration center eduze labo bayerejista, ngoba umlando wokuvota ngumlando wethu sonke njengama-citizen elizwe leli.
Uthi umnumzana kuCaca Phulu, umsekeli kamongameli webandla le-PDP, uthe bebezokwenza isibonelo ekhuthaza abanye bakhe ukuthi babeke ukuxabana eceleni, bakhuthaze abantu ukuba bayebhalisa ukuvota.
Njengenkokheli akwenelanga ukuthi wena utshele abantu ukuthi bayerejista, batshengise ngokuhamba uyerejista lawo. Okunye okwesibili okuqakathekileyo, uzananzela ukuthi siqoqele across amabandla atshiyeneyo, different political parties. We are saying njenge-opposition, kasibekeni aside okwehlukana kwethu, sizamele ukubambana ngendaba yokurejista.
Ilunga ledale lephalamende uNkosikazi Thabita Khumalo, ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, uthe ukubhalisa sekuqalisile, ngakho abantu kabaze ngobuningi bazobhalisa ukuze bakhuphe umbuso wokuncindezela.
Njengoba sonke siyazi ukuthi sesabambana as an alliance, siqoqene sonke ama-members ye-alliance ukuthi sibuye lapha sizolovisa, ukwenzela ukuthi sikhuthaze abantu phansi ukuthi yebo naye sesiqalisile thina. Sike sawuxwayisisa ukuthi kanti sekukhithwa izithupha ezamaphepha ezilamapikitsha, bona babathe bazakhiphe ezamaplastiki. Impendulo esiyitholileyo bathe khona kubachipha ukuthi basebenzise izithupha ezilamapikitsha, but inkinga ezaba khona akula muntu ongehluleka ukuthi ayiprintisa ongamaphepha khona kwa.
UNkosikazi Christabel Sibutha ukhuthaze omama abaningi ukuba baze bazobhalisa ukuvota ukuze bavote labo bangene ezikhundleni zombuso.
Kuqakathekile ukuthi omama basukume, ngoba yibo abazi udubo lokuthi umntwana amele esikolo, umntwana amele adle, ukuthi umntwana udle njani ludubo lukamama uba uyavuke emsebenzini, kodwa umama nguye osale ekhangele konke. Omama bangene ezikhundleni, ngoba umama engangena esikhundleni uyakwazi ukuqakatheka, njalo umama ulozwela uyakwazi ukuthi omunye umuntu nxa ehlezi laphana kutsho ukuthi engabe kula into ayifunayo. Umama kamedlulu umuntu ambone ethwele nzima, uyamlanda afika amkhulumise.
Unkosikazi sikhululekile moyo laye ukhuthaze omama ukuba basukume ngobunengi.
Hey, siyafisa ukuthi basukume ngobunengi ngoba thina yithe sile population eningi nxa sikhangela lapho esihlala khona la seZimbabwe yithe sibaningi. Siyakhuthaza kakhulu omama basukume njalo sikhuthaza ukuthi basukume ngoba thina abanye bethu sikhangela ukuthi sizabe sifuna ukuma sidinga losekelo lwabo. So siyaba dinga kakhulu ukuthi kabaphume ezindlini. Siyakwazi inhlupho ziningi but sizabalandelela sibaqoqodele make sure ukuthi babuya bezoregister.
Evumelana lo moyo, unkosikazi Linda Sibanda uthe omama beZimbabwe basebenza kakhulu ngakho kumele bangene ukuze bayeqeda obugwelegwele obukuhulumende.
Siyananzela ukuthi omama beZimbabwe yiba basebenza kakhulu futhi baningi. Kuqala omama babencindezelwa ukuthi omama bangene emgodini, ukuthi omama bayenzi lokhu, kodwa singananzelela ukuthi ngesikhathi esiningi ngoba babona laba sibafaka embusweni yibo futhi abasuka besiyawona izinto phezulu besenza i-corruption. Kulalutshwana ukuthi ubone umama o-corrupt. So siyacela ukuthi kathesho mama ababuye ngobuningi babo bangene esikhundleni omama ngoba futhi abanganika abanye omama i-support.
Ekubhaliseni ukuvota kudingakala isithupha sephepha esezenge leseplastic, i-passport esebenzayo kunye nencwadi efakaza ikheli yalapho umuntu ahlala khona. Ngimene iStudio 7 yobulawayo emahofisini eZek, nginguNompumelelo Moyo.
Uhlelo lwezi connection namuhla sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota oluqale izolo. Liyabhalisa na bontanga. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi ilizwe lakhe lilakho ukubhidliza eNorth Korea nxa kungafika isikhathi sokuthi lizivikele kunye lamazwe elidlelana lawo. UTrump ubekhuluma okwakuqala emhlanganweni weUnited Nations esithi yena akhona njalo amazwe asekela okuhambelana lokwenziwa yiNorth Korea okwenza ukuthi abantu bahlupheke. Intatheli zindaba yeStudio 7 uGibbs Dube usethulela okunengi ngalolu daba.
UTrump utshele abasemhlanganweni weUnited Nations General Assembly ngolwesibili ukuthi kumele amazwe wonke alwisane lalawo afuna ukuthwalisa nzima amanye anjengeNorth Korea, iVenezuela le-Iran. Uthe iMelika lamanye amazwe angeke aguqa izandla abukele okwenziwa yiNorth Korea elolonga izikhali zenyukia.
No one has shown more contempt.
iNorth Korea idelela amanye amazwe okungumangalisayo. Phakathi kwamazwe wonke emhlabeni jikelele, akulalizwe eledlula eleNorth Korea elithwalise nzima abantu. Abantu kabatholi ukudla, abanye njalo bavalelwa entolongweni kungela sizathu.
UTrump uthe ilizwe leMelika lizimisele ukubhidliza eleNorth Korea eliqhubekela phambili lisenza izikhali zenyukia.
The United States has great strength and patience.
Ilizwe leMelika lilamandla amangelisayo njalo lithobekile. Kodwa nxa kufunakala, lilakho ukubhidliza ilizwe leNorth Korea. URocket Man ufuna ukuzibulala labanye ababusa labo.
Uphinde wathi ilizwe le-Iran lalo lenza okungavunyelwayo ngoba linika izikhali amazwe alwisana leMelika.
It is far past time for the nations of the world to confront another reckless regime.
Sesodlulile njalo isikhathi sokuthi kulwisane lelinye ilizwe elenza okungalunganga. Ilizwe leli likhuluma ngokubulala abantu beMelika labe-Israel. Ilizwe leli lenza konke lokhu engani likwenzela uZulu. Lona likhuthaza ukukhahlanyezwa kukaZulu.
UTrump uthe akuvunyelwa okwenziwa ngamazwe anjengeVenezuela eleSyria lamanye akahlameza uZulu. Ukhale ngokuthi kumele le nhlanganiso yeUnited Nations ilwele ilungelo loluntu lokunye okufunakalayo njengalokho eyabunjelwa khona. Uncome okunye owenziwa ngamazwe akuzwekazi le-Afrika loba nje ecothoze impi yomvukela kwele-South Sudan lakwamanye amazwe.
The United Nations and African Union led peacekeeping missions.
Inhlanganiso ye-United Nations ibambisana lenhlanganiso ye-African Union zabambisana ukunqabela impi emazweni kwamanye amazwe. I-United Nations isebenza kakhulu ekuzameni ukunqabela indlala kwele South Sudan, North Nigeria le-Yemen. Ilizwe le-Melika lifaka imali eningi kakhulu ekuzameni ukuphandela abanye abantu emhlabeni wonke jikelele.
Abanye abantu abalalele okwethulwe nguTrump abanjengomnumzana Thabang Nare isizalwane seZimbabwe esihlala kweleMelika bathe uzamile ukukhuluma njengomuntu olwela abanye abantu ikakhulu abeMelika.
NgesiNdebele kuthiwa kade ngadlanga ngokotshana uphume ekhuluma akufisayo ekhanya eyindoda eqinileyo. Sibonile ukuthi indlu kade igcwele abakhokheli bevela emazweni wonke womhlaba hlanganisela owethu weZimbabwe uMugabe, oZuma, oKagame, oNetanyahu. Wonke umuntu kade lalele efisa ukuthi ezwe ukuthi uthini ubaba uTrump.
Uthe okudanisayo yikuthi kakhulumanga okuningi ngezwekazi leAfrika.
Hayi, Afrika ukhanya ngani kade ingekho sibili emcatshweni kababa uTrump. Kodwa ukhulume ngokuthi eAfrika kulendlala. Wathi bona sebencedisile eSouth Sudan, bancedise eSomalia, bancedise eNigeria, North Nigeria. Wakhuluma ngemalaria, wakhuluma ngempila kahle yezukulwane zeAfrika ukuthi hayi balokho bencedisa even izinto ezinjengabo HIV AIDS bayancedisa.
Omunye njalo olalele okwethulwe nguTrump ngunkosikazi Talenta Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas. UMancube uthe bekungazwakali okunye okwethulwe nguTrump.
Ngasukukhangela ukhangela nje into yonke akade ukuthi ngangilalele ngizwani, bekungasiyo nto ezisisekayo. Unento eziningi akhanyayo ukuthi kazizwisisi, ngoba ungakhuluma ngokuthi liyakha umhlaba lifuna kube lokuthula, akungeke kwenzakale ngendlela abona ngayo kweze trade.
Ugcizelele esithi akumangalisi ukuthi uTrump kethulanga imbiko eqakathekileyo ngeleZimbabwe lamanye amazwe kuzwekazi leAfrika.
IZimbabwe kazange ayithinte. Akula nto enkulu ngakho, ngoba iZimbabwe ngabantu abangu 14 million. Nxa usukukhangele usukufaka lokuthi umonakalo ongalethwa ngabo North Korea labo Iran okwethu kuncane, ngoba thina sihlukuluzana sisodwa. Njalo akula kulimazo singakuyenza abaphandle kweZimbabwe.
Inkokheli yamazwe achiyeneyo ithe gwaqa kweleMelika eNew York lapho eyethula khona imbiko ngokwenzakala emhlabeni wonke ejikelele. Umongameli Robert Mugabe usemhlanganweni lo lezinye iziphathamandla zikahulumende abantu bakhe lomkakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguKip Stube.
Lingakhohlwa uhlelo lamhla olwe live talk olwasakhulayo olwe the connection sixoxa ngodaba lokubhalisa amagama kuluhlu lwabavoti olwe biometric voter registration. Abasakhulayo liyabhalisa na? Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze selithinte lingene lani uhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isihlenge seDominica sitshaywe lizulu lesavunguzane eliphiwe igama elithiwa Maria lalubhekisa kwele Virgin Islands le Puerto Rico. Umphathi ntambo ezomvikela kwele Melika umnumzana James Mattis uthi ilizwe lakhe lizathumela amabutho azinkulungwane ezintathu kwele Afghanistan. Umnotho welizwe uqhubeka utshabalala, imisebenzi isilela njalo lemali layo ingatholakali kalula emabhanga. Umbuzo omkhulu ngothi kambe lolu ludaba uZulu alalo ukuthi aluqakathekise na ekuvoteni kwakhe kukhetho oluzayo, kumbe uzaqakathekisa ibandla alithandayo nje kuphela. UNtungameli Nkomo uyalandisa.
Kunengi okukhangelwa nguZulu nxa esiyavota okugoqela isimo sezempilakahle, ukutholakala kumbe ukuswelakala kwemisebenzi kanye lesimo sezenotho. Esikhathini esinengi elizweni eliqhuba ukhetho olukhululekileyo, kuvamile ukuthi ibandla elibusayo likhitshe embusweni ngevoti nxa umnotho uyabe ungahambi kuhle lemisebenzi ingatholakali. EZimbabwe sesiside isikhathi umnotho usadalala njalo lemisebenzi isilela. Kodwa ibandla leZANU-PF liqhubeka linqoba kukhetho lanxa nje amabandla aphikisayo esithi liyaqilibezela. Phambilini kokhetho luka-2013, iZANU-PF yathembisa ukusungula imisebenzi eyizigidi ezimbili i-2 million. Lezo kwaba izifiso nje zikathembalo amkela. Yabuye njalo yathembisa uZulu ukulungisisa umnotho. Ayikasifezi njalo leso sithembiso. Nanku umbuzo obalulekileyo. Ekuvoteni kwakhe uZulu uzaluqakathekisa na udaba lomnotho lolu? Yebo kunjalo, kutsho ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Ngo-2008, enye into eyafosa uhulumende ukuthi angene ku-inclusive government ibiyindaba yokuthi iZimbabwean dollar belehle ku-invalue othi belingathengi lutho. So i-economy singathi izwale silent sector, kodwa luzaba ludaba sibili nxa sikhanye nokuthi ukhetho lolu luzabuya ngo-2018. Kathesi abantu bayahawula, akula mali. Ngokubona kwami nxa ukuthi singaqhubeka ngendlela esikiyo kathesi, into ziyabe sisinzima sibili ngo-2018.
Ukutshera uyachasisa ukuthi kuyini okunye uZulu amele akukhangele njalo ekuqakathekise nxa esiyavota.
UZulu kumele akhangele ukuthi ilakusasa lakhe ligcinakele yini. Uzathola ukudla yini, uzathola imisebenzini, uzathola indlela eyokuphila ngayo, which is not dependent on ama-political parties. Yikho uZulu okumele akhangele uthi yena uzakwazi ukuphila yedwa yini ungela ncedo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga laye uvumelana lokutshera, kodwa uthi lanxa udaba lomnotho luludaba olumele lukhangelwe nguZulu ayisilo lodwa.
So indaba yomnotho ingaba ikhona inesiqokoqela, kodwa kayisiyo ecina ilethe ukuthi abantu bakwazi ukuthi bafuna ukuvotelani kahle kahle. Abantu bavote ukutheni iZANU iyini kibo, njalo lokuthi umgabe ungubani kibo, langulini. Yilo uhlupho esihlangana lalo la.
Kuze kwenziwe ukhetho luka-2008, umnotho wawusuguqe ngamadolo njalo lokudla kusilela ezitolo. Umkhuhlane wesihudo wona oyelapheka kalula njalo obangelwa ingcekeza lawo wawuhlasele wabulala abantu abaningi ngoba uhulumende engelamithi. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai wanqoba kulolu khetho lanxa engasatholanga amavoti adingakalayo ukuthi umuntu abe ngumongameli welizwe. Kulapho ke okwayiwa kukhetho lwesibili iRunoff umgabe wancintisa eyedwa wasesibake ngumongameli. Sisiya nje kukhetho luka-2018, asazi iyozala nkomoni, kodwa okusobala ukuthi ubuyanga buqhubeka budlondlobala, umnotho lawo utshabalala njalo uZulu esidla luklubhu. Ngimele iStudio 7, nginguNtungameli Nkomo, ngise Washington.
Kwezemidlalo, abagijimi bomango omude ababili abaphuma eZimbabwe bakhala ngokuthi baqilibezelwe kumncintiswano okade useGaborone kweleBotswana ngempela viki ngokuncitshwa imali ngemva kokulahleka bephakathi kokugijima lanxa befike emzileni masinyane kulabanye. Intatheli zindaba yeStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Unkosazana Samgeliso Moyo kanye loThabita Tsatsa balahlekile ngesikhathi begijima umncintiswano wamakhilomitha amachumi amane lambili i-42 kilometers edolobheni leHaburoni ngomgqibelo. Utsatsa ubeqede ngokuqala kumele amukele ama-dollars inkulungwane ezinhlanu i-$5,000 kumbe amapula ayinkulungwane ezingamachumi amahlanu i-$50,000. Umoyo ubeqede engowesithathu kumele athole ama-dollar azinkulungwane ezimbili i-$2,000 kumbe inkulungwane ezingamachumi amabili i-$20,000. Kodwa basuke eBotswana belingise izandla okubadanisileyo njengoba umoyo elandisa udaba lwabo.
Basitshele ukuthi nxa ukuthi thina kasibhadalwa i-reason yokungabhadalwa kuyini. If kuyukuthi kasidlulanga i-35 kilometers njengokufuna kwabo njengokukhuluma kwabo, kabasinike ubufakazi obugcweleyo ukuthi kasidlulanga i-35 kilometers. Nxa kukuthi kulahleka, ngilahleke ngedlulela, ngizange ngilahleke ngithathe i-shortcut. Ngilahleke ngedlulela, ngayephenduka lapho engilahleke khona ngazojoyina the right route.
Kodwa umoyo kanye loTsatsa bathi kabasoke bathathe udaba lolulula befuna uludlulisela phambili. Abaqoqe lomncintiswano weHaburon Mayors Marathon batshele ababili laba ukuthi bayihlukaniselane imali eyinkulungwane ezingamachumi amabili yamapula i-20,000 kodwa bayalile le mali besithi bafuna udlulisela udaba lwabo phambili lapho abangathola khona uncedo. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 kuHaburon kweleBotswana.
Uhlelo lwethe connection namuhla sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota oluqale izolo. Liyabhalisa na bontanga. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungami Linkomo.
Bathu ya Carlos Fonyile Carlos Mato Tell me,
mehlo kaZulu ingoma ithi yona egwele utshena. Silugqiba ke lapha uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhlongo zendaba zalamhlanje. Udaba lukankosikazi Grace Mugabe olokutshaya untombazana weSouth Africa belusemthethwandaba lamhlanje eJohannesburg. Ziyaqhubeka ingxaki kubhalisweni kwamagama kuluhlu lwabavoti okwenziwa yiKhomishini yoKhetho eyeZEC. Kambe uZulu ulakho ukuqakathekisa na isimo somnotho welizwe ekuvoteni. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.